Vashtura mutongo wavo panyaya iyi, mutongi wedare repamusoro, vachine mbiri bhunu, vawana vanhu vatatu vaine mhosva yekuponda vamutedza. Vabhunu, vati kunyangwe hazvo zvisina kubuda pachena kuti ngana ndiye akapotsera dombo, rakatema vamutedza, zvakazokonzera kuti vamutedza vafe, zviri pachena kuti vatsigiri veMDCT ava, vaiva nechinangwa chekuponda, sezvo mumwe mufakazi akapa umboo pakutongwa kwenyaya iyi, akati akanzwa mumwe munhu achidaidzira kuti mapurisa arohwe, sezvo achidyidzana nebato riri kutonga reZANU-PF. Vabatwa nemhosva yekuponda ava ndiva last maenge hama avo vaimbova nhengo yekomiti yepamusoro muMDCT vatungamirai madzokere vano vekanzura mukanzuro yeHarare pamwe namuzvare Yuvhoni Musarurwa vano venhengo yeboka revechidiki muMDCT vaFinias Natarikwa avo vanoshanda semutyairi muMDCT vabatwa nemhosva yekubatsira muzvare Musarurwa navamadzokere kubva panzvimbo yakaparirwa mhosva iyi mushure mekuvatakura nemotokari pakaitika kurwisana pakati pemapurisa nevechidiki veMDCT. Vamwe vatatu vanoti vaEdwin Muingiri, vaLazarus Mainge Hama navaPaul Rukanda vasunungurwa sezvo zvanzi nedare hapana humbo hunoratidza kuti vaivepo pakapondwa vamutedza. Varukanda vaudza Studio 7 kuti havazi kufara nemutongo waturwa nedare.
Kurwadziwa ndiri kurwadziwa. Kunyange zvangu ini ndanzi ndawanikwa ndisina mhosva. Zvinorwadza kuti dare maturiro araita mutongo rangotura mutongo nekuti chete varoda kungoparadza chete vanhu veMDC. Handizivi kuti imhosva here kuva munhu weMDC mukati menyika ino.
Pakatanga nyaya iyi paive nevasungwa makumi maviri nevapfumbamwe asi vamwe makumi maviri nevaviri vakawanikwa vasinawo mhosva pakanzwikwa nyaya iyi. Gweta revasungwa ava amai Beatrice Mutetwa vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vachadzoka kudare nemusi wechina kuti patange kuzeyewa chirango chavo. Vati kusvika izvi zvaitwa havana zvakawanda zvavangataura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.